Vashara pachitiko ichi, ichi chaitiro pamzendo weba ziravo muharare nasi, mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife, wa Fulton Mangwanya, vati baziravo riri kushushika na zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebaziravo, vanochengeta mhuka, nevanovhima zviri kunze kwemutemo, mashoko avaMangwanya, atsigirwa nemutauri webaziravo, vatinashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango, vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka, dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemakosha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiuraya vanhu dzichikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunodzidzisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kuti tisatasa neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka dzifanire kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapoti akatanga kukuona vanoshuta. Kana isusu patinotanga kuona mukucha tikangoona kuti this person is armed, tinotoridza, because ukasamuridzira munhu iyeye, munhu iyeye anokuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndiyo rekuti unogona kurova mukucha womuuraya. At times munonouraya mukucha panzvimbo iri very remote, yokuti munotumira radio a message yokuti taita contact, tauraya mukucha panapa. Kuti vanouya kuzokurescue ipaya kuzotora bhodhi yomukocha iya kuti vazouya, at times it takes time, tinotora mazuva. And munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisika makangogara naye. Is very traumatic. In the same way, even vamwe vedu munogona kufamba because ndenge musingazivi kuti munosangana nei. Unogona kusangana nemakochas, mumwe wenyu anogona kukuvadza nemakocha kana kufa. Anogona kuurayiwa nemapocha. In the same way, mota dzakuwana rubatsiro nekukurumidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare, vaLakmore Safuli, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina maranger vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanikwa mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pamwezve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi makona inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzi, idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana, kana kuti 2640, kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vaurayiwa nemhuka dzemusango mwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa kuchengetedzwa. Vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wekuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.